Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 20th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly ahead of President Robert Mugabe's address tomorrow.
President Mugabe is one of the world leaders who has never missed the summit in the 37 years that he has been a president of Zimbabwe.
Every year, Mugabe causes sensation both at the summit and outside, as demonstrators both for and against him protest outside the assembly venue.
His speeches at the summit have not escaped the controversy, as he is one of the few leaders who says his mind without reservation, blaming the UN Security Council for not being inclusive and poking fun at countries that have slapped him and his cronies with targeted sanctions.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Mugabe is right. From Harlem to Harare, black people fight back.
Yebo Gambezu Lukandaba, yikho lokho kade kusenzakala namhlanje United Nations General Assembly kuphandle ke lapho esibone abantu kade betshengisela ngabe December 12 movement abona bazakala ngokusekela uMongameli Robert Mugabe. Bakwenza ke lokhu minyaka yonke. Lamhlanje ke sixoxa ngalo ke udaba lolu olwe United Nations General Assembly eqhubekayo khona le edolobheni le New York, Jonga.
Wongu nasi urukuro iripo mushirongo chedu che Diaspora Forum tirikutarisa nezvemusangano mukuru we United Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri kana kuti 72nd session urikuitirwa kumuzinda we United Nations kwatinoona zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zviriko ikoko kuNew York zvirikuratidzira zvichinyunyuta nezvichemo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kukundikana kwehurumende kupa mukana wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichivhota zviri munyika dzazvigere pamwe chetewo nekuti vange vachingowana mukana wekusangana nevatungamiri kana nemutungamiri wenyika vachiita hurukuro vachidzeya. Tinozva kuti nhasi zvizvarwa zveZambia zvanga zvichitarisirwa kusangana nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti vange vachingokwazisana yatingati meet and greet, vana veZambia vachiwana mukana wekukurukura nemutungamiri wenyika yavo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinonzi nevana veZimbabwe ngatipiwe mukana, vachichemawo nenyaya dzemari dzinonzi dziri kushandiswa nehurumende dzakawanda munzira dzisina kutsarukana kunetsa kwezvinhu mamiriro ezvinhu kumusha. Asi tinonzwawo zvakati kuti kune chikwata chinenzi December 12 movement chezvizvarwa zveAmerica zvinotsigirawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato reZANU-PF zviri kuratidzirawo zvichitsigira vaMugabe ikoko. Tanzwa kuti nhasi vatemhenge vachitarisana vana veZimbabwe nekuku avo veDecember 12 movement nekuku vese vaine zvinangwa zvavari kuita. Ndonyaya yatiri kukurukura. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu. Chirongwa ndechenyu, Chris.
Yes, Jonga, before we go to our guests and callers, tonight we have a brief video about what happened at the United Nations General Assembly just outside last year.
Mugabe is right. The sanctions are an unsuccessful attempt, but a damaging attempt to create effect regime change in Zimbabwe. The sanctions were implemented in 2001, immediately after the Zimbabwe instituted its land reform program to return the lands that were stolen from its people to the indigenous people of the country.
Mugabe must go. Mugabe must go. He cannot kill us and get away with it.
We as the people of Zimbabwe are really tired of suffering. We've been suffering for the past 36 years because our government is so corrupt. We want the president of Zimbabwe to retire. He is 92 years old, and I do not know anywhere in the world where a 92-year-old is allowed to be a president and preside over the highest office in the land. What decisions can a 92-year-old really make?
That there is a video clip from our archives that happened last year, but that is something we are expecting to be happening this year as well. As we speak, we saw that there are some demonstrations currently going on, but of course, President Robert Mugabe is expected to deliver his speech tomorrow. Jonga.
Ongu mutungamiri wenyika vamugabe vanotarisirwa kuti vacha taura pamusangano uyu mangwana. Atisata ziva yedu kuti vanenge vachitarisirwa kutaura nguvai, asi urongwa ndewe kuti vanotaura mangwana. Pane vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vambotaurawo nhasi, tanzwa kuti vakagame vekuRwanda vataurawo vachikurudzira kuti pange paine jechetere mabatirwo anoitwa nyaya dzerubatsiro nemari kunyika dzemuAfrica, vachipa kuti United Nations inofanira kunge ichingobata vana vayo nemuto mumwe chete kana neruoko rumwe chete, kwete kuti vamwe vanofungidzira kuti tabatwa nekunzwe kweruoko, vamwe nemukati meruoko. Zvinhu zvinenge zvichingobuda, tinozivawo kuti zvakawanda zvinenge zvichiitika ikoko, teichingokupai zviri kuitika. Asi nekuti tine mutori wedu wenhau Praxidus Jeremiah ariko ikoko, watinotarisira kuti tichange tiinaye zvakare pano pachirongwa achitipa zviri kutora nzvimbo. Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje njengokutsho kwami phambilini sixoxa ke ngodaba lwe-United Nations General Assembly. Lolu ngumhlangano oyenziwa kanye ngomnyaka ngasona lesi isikhathi. Ngokwazi kwethu uMongameli Mugabe ngomunye wabomongameli abalutshwana kakhulu emhlabeni lapha abasebeye khonale emhlanganweni lo okweminyaka edlufika yona 36. Besiya khona minyaka yonke, ngoba siyazi kuleminye ulabanye ohulumende abathumeza abasekeli bakamongameli kumbe ezinye iziphathamandla ngesinye isikhathi, kodwa uMongameli Mugabe hayi, yena akakazayekeli ukuya khona, njalo uyazakala ngokuthi engafika khonale ukhuluma okusenhliziyweni yakhe kakhekhelezi, uhle achaye kona phulaphaya befuna ukuthi achaye kona engela lakuthi amanye amazwe aza kuthini. Kodwa esikwaziyo kakhulu andise ukuthi ungani uyakusola ingamandla awe-United Nations aye Security Council, athi yona kanti kungani ilizwe le-Afrika lona lalo lingaphiwa isikhundla khonaphana ukuthi libe ngelinye lamazwe alalokhu okuthiwa yi-veto power yokuthi umhlangano lo ungaphuma lesinqumo. Akhona amazwe alamandla wona la ukuthi ayahlethe isinqumo lesi engathasikayo, zani laso isinqumo sakhona hayi asiphumeleli asiyiphambili. Kodwa ke ngokulunye nje odaba oluhlala lukhathaza uMongameli Mugabe, asazi ke kusasa ukuthi uzakhuluma ngalo. Jonga.
Tinonzwawo zvakare kuti nhasi kunenge kwavhurwa bhuku rekuti nyika dzinge dzichiisa ruoko rwadzo kana kusaina rekumiswa kwekugadzirwa kwezvombo zvenyuclear kana kushandiswa kwezvombo zvenyuclear, ende zvimwe zvezvinhu zviri kutarisirwa kunge zvichisungwa kumusangano iwoyu weUnited Nations. Tichidzoka kumusha, Chris, tinonzwa kuti nezuro mumwe wevana vemutungamiri wenyika vanove vamwe vevanhu vakauya parwendo irworwo rwatinonzwa kuti rune vanhu vanodarika makumi manomwe kana kuti 70 vaanonzi akasanganikwawo naye muguta reNew York achinonga-nonga zvaainonga mabhega ana Gucci iwaya nezvimwe zvezvinhu zvaitengwa imomo, kurakidza kuti vanhu vawanawo mukana wekuti vanga vachipinda muno kunotenga. Zvinonyunyutisa vana veZimbabwe vakawanda, ndo dzimwe nyaya dzezviri kuitika kuNew York.
Yeah, Jonga, we are joined by our first guest, Savannah Madamombe, a Zimbabwean living in the United States. So welcome to the show, Savannah Madamombe.
Yeah, thank you so much.
Yes, you are right where it's happening. Can you tell us briefly what's going on right now?
Right now, we have just left the UN. We were there between 10 and about 1 o'clock. And as we left, there were three people who arrived who belong to the know, the people that are being paid by our government to come and protest against for the government. There were three of them. They were just arriving and we're leaving.
So these people, are they Zimbabweans or members of the December 12th movement?
No, there's no Zimbabwean who is willing to do that. The December 12th movement, there were three of them.
Imi pamaratidzira zvii zvamaita mungango pao nurondo zvamaita pamaratidzira
tinongoita zvatinoita mazuva ese tine maposta edu tinenge tichitaura zviviso zvedu tine vanhu vemapresi vanouya tichiita mainterview navo tichitaura nemunhu wese tichiratidzira kushushikana kwatiri kuita nezviri kuitika muzimbabwe and tine zvichemo zvatiinazvo sevana vezimbabwe vari kugara kunze kwenyika yezimbabwe.
Vateereri nevatariri vangada kunzwa kuti zvichemo zvenyu ndezvipi nekuti nyika ine vanhu vakawanda vane zvichemo zvakasiyana-siyana.
Chokwadi ichocho, zvichemo zvatinazvo zvakawanda. Takambonyora bumbiro rezvichemo zvedu tikaenda nazvo kuemba zvakawanda chaizvo tichingonzi tichatitotaura nemi asi hapana anouya achitaura nesu. Izvozvi kundakananga kune mazambians kwavari kutambirwa nemukuru wavo nemudzimai wake nedelegation yese yakauya vari kuita mutambo wavo vachidya vachinwa vachitaura napuresidendi wavo vachimita zvichinzwa kweisu vana vezimbabwe tinotadza nei kuti zviitike izvozvo ezvino purezidendi akagara kumba achipedza kunotaura ari kunogara muhotera make ari kuinvaita vana ve-D17 kuti vauye kutaura ndo vana vezimbabwe here zvichemo zvatinazvo ndezvekuti ezvino takatarisana nemaelection tine vana vanosvika according to government ivo vanosvika 3 million adults who are able and capable to vote vari kunze kwenyika ende tinoziva kuti nhamba iyoyo inhamba yakadzvanyirirwa pasi nekuti ukatarisa musouth africa mega tinotosvika 3 million hazvishamise kuti tine vana 5 million vari kunze kwenyika zvinoratidza chii zvinoratidza kuti pane chakaipa pane chiripo kwana vana vachisumuka vachibuda munyika mavo neuwanda hwakadarova hakuna chakanaka chirimo mumusha zvinoitika munyika ine hondo vanhu vachienda kunotsvaga refugees kune dzimwe nyika kwana vanhu votiza nzara ieconomic refugee yaakuita vanhu rait vanhu vari kubva muzimbabwe nokuti kwete kuti hamuna runyararo hatisi kunyeverani runyararo rurivo asi runyararo rwacho rwemudumbu runenge ruchirira vana vako vanenge vachida kudya vanodyei isu kuno takagara kuno munhu wese ari kuno kudiaspora achitambira anotoziva kuti mari yake yakamira yakadai iri kuenda kuzimbabwe yakamira yakadai watumira iyoyo iri kamira yakadaro hazvibudikidzane nekuti tichareceive call at any point uchinzwa kuti mai varwara tisi varwara ani arwara ende kumahosiro kwedu kwese kunobhadharwa nekeshi handizi inenge ichibva kupi kuzimbabwe kusina makare kusina mari vanhu vasiri kusenza zvakamirira isu wonzwa vanhu vachiti isusu vana vediaspora hatina kodzero yekutaura nezvakamira munyika medu isu tichiraramira izvozvo zvakamirira munyika medu
ya ichokwadi chinonzi chokwadi chinorwadza maybe you can just give us a brief description of how things went today when you went to the UN to demonstrate.
Was okay, you know, we got there, people as usual will arrive a little later, we started a little late because they, you know, we had to, our time was between 8 a.m. and 5, so because people had to go to work, some people were coming and going and they only had a short period of time, so we had to maximize the time that we had with our people, and that's what we did. And we go there, we do not stop, and I was showing people what was happening all around us. We are not the only ones who are protesting against what and what we as Zimbabweans are voicing, and we are starving and we grow, and as we grow people get confident and everything grows with time, and we just have to be patient. We cannot expect a result in one city. When Robert Mugabe himself started this, it was probably in 1958 or somewhere there, right? He did not expect that in 1980 he's going to be the president of Zimbabwe, right? But it took time. So everything has a reason and a time. Governments, as I always say, come and governments go. Empires are built, empires go. Zimbabwe will always remain the same. And Zimbabwe will always be the same. And we want to say this. I want to say this. I am a patriot. Just because I'm protesting against Robert Mugabe does not make me an enemy of Zimbabwe. Because Robert Mugabe is not Zimbabwe. Robert Mugabe and Zimbabwe was there since Mbuyane had that. He did his part. He needs to move over so other people can do it. He does not own Zimbabwe, him and his family. Now that the government here, there are other Zimbabweans who need to make their contribution. My fight is not with Zimbabwe. I'm a patriotic. I will always remain loyal to my country and my people, not to selfish leaders, not to selfish parties, not to selfish governments. I'm not doing that. I am speaking out with the matter of who's in power.
Thank you so much. Keep holding on. We have another guest, Jonga. We have Dr. Nkululeko Sibanda. Welcome to the show.
Thank you for having me.
Dr. Sibanda, it's that time of the year again, the United Nations General Assembly. What comes to mind during this time?
Well, I think I've seen a few tweets here with President Mugabe being recognized by American journalists for standing out or joining others during President Donald Trump's speech. Looking perplexed, but in this case, the president was sleeping. And I think that, and people say, oh, well, probably not sleeping because he's tired or anything of the sort. The president was sleeping because Donald Trump was certainly unusual. He was speaking in an unusual way as the president of the United States. But I think that what has been happening throughout the last 4 or 5 years is that President Mugabe goes to the United Nations General Assembly and generally slips through most of the speeches, doesn't seem to be engaged. But what bothers me again this year, as was the case last year, is how much money he spent on his entrance to New York. I think it's an unnecessarily huge gathering of people there. But we also expect President Mugabe to go on when he's able and awake. And Max is on speech. He's going to rumble about issues pretty much the same as President Donald Trump did. And I think that gives us, it shows us that nothing is going to change, that this is just going to be one event that comes and goes. It's an opportunity for the president to go to the United States, where certainly he's not allowed to go as a result of sanctions. I don't see how this improves the lives of Zimbabweans. And in fact, the president doesn't need to go anymore because his efforts, the way he has run the country, does not go hand in hand with most of United Nations charters, most United Nations principles, things like that. So the Zimbabwean president is certainly not necessary at the United Nations General Assembly.
Mm. So, in a nutshell, what do you expect his speech to be like? Do you have like a foresight, especially looking at what he has said before?
I think that this year, President Mugabe doesn't have so much rambling on about to do, because if he does, if he does anything better, it will be slightly, if anything at all, it will be slightly similar to what he did last year. He doesn't have the people that he normally rises against. This is a guy who's been fueled by the idea that he's a Pan-Africanist and that he sort of represents Africa in this global stage, and that he will speak about sovereignty in Africa, will speak about the resources that that he thinks are being taken away from Africa and so forth, but will never refer to the depletion of the African economy as a result of people like him taking expensive trips to United Nations General Assembly, when in effect they don't subscribe to or respect many of the charters and the principles of the United Nations. I think that therefore he's got, and right now, because we've got President Trump who yesterday spoke at length about sovereignty, about a less globalized world and so forth, which are the sort of things that African leaders do. I think that President Trump has taken a lot of steam out of the possible speech by President Mugabe. And if President Mugabe decides anyway to continue in that track, he will certainly not be saying anything new since we've heard it from the President of the United States of America. And that is not going to carry much much traction at all. He may decide in effect to speak as if he's opposing the United States as he usually does, but there will be no opposition in this case. And if he says bad things about Donald Trump, it is very likely that Donald Trump might send a tweet at him. And, Donald Trump is a president in a lot of trouble in the United States, and President Mugabe will do himself a huge favor if he doesn't cross hands with President Donald Trump, because Donald Trump might need someone to pick up in order to gin up support for his own administration in America. So I think that the president, he has to be extremely careful about what he does, because that's what every United States president has to do when they are looking at being reelected. They need to look for something big. They need to make some change somewhere that they can campaign on. And if President Mugabe takes on President Trump for any reason, and there is no reason for him to take him on, because they are pretty much the same philosophically, I think that he will have to be extremely careful about taking on the President of the United States as he usually does.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stand by, Jonga.
Tina Dr. Thomas Mapfumo, varipa runare, vari muno muAmerica. Togamuchirai nemufaro pa Studio 7 vaMapfumo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuAmerica, uri kuitwa muno muAmerica kuNew York. Tichinzwa kuti mutungamiri wenyika waRobert Mugabe wanotarisirwa kutaura mangwana kumusangano ikoko, asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zviri kuratidzirawo ikoko.
Hazvibatsire nokuti handione zvibatsira vanhu vekuZimbabwe. Ndoda kukupai mufananidzo, varume. Chinoitika muupenyu hunohu, vamwe tinongotaura tichitanzi Mwari achapindira, Mwari achazodai. Pane mufananidzo mukuru wepasi pano, pasi rino rese. MaGermans akauraya 6 million Jews. Mwari akanga ari kupi? Mungandibvunirawo here? Mungandipindurawo mubvunzo iyoyo? Nokuti maJews akaurayiwa nekuti havana kukwanisa kubvisa back. Muri kupanzwa? Saka zviri kuitika kuZimbabwe uku hazvisi zvinhu ndinoona nyaya yedu ine maZimbabweans and nyaya iyi ine the rest of Africa, because Africa pachezvayo, Africa is not united. And kana muchidaidza this organization kuti hanzi United Nations, they are just toothless. A lot of things zviri kuitika kuZimbabwe zvii zvavari kuita United Nations yacho. Iri kungovadaidza ava vachiuya kumusangano, but vachiziva kuti chimugaba ari kukanganisa vanhu vake, akadzvinyirira vanhu vake. Nokupanzwisisa? Asi vozvidaidza kuti United Nations. Chavari kutiyamura nacho chii? Iye zvino vanotaura kuti iye Mugabe haabvumidzwe kusvika muAmerica. United Nations iri kupi? Haisi muAmerica here?
Izvozvo.
Auye nhasi vaMugabe handiti vari muno muAmerica. Saka travel ban yacho iri papi? Chamuri kuratidza kuti muri kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndepapi? Kune udzvinyiriri hwakadaro hwekuti vana naamai nababa nemaminista vari kuba zviri pachena chena. Mugabe imbavha. Mugabe imbavha. Zvaaita umbavha hwakadaro ihwo, adzimai vake ndo vari kumutuma kuita umbavha. Vadzimai vakadzi kavanokurira zvinhu zvakawanda.
Hatizivitora
mukadzi wechidiki, iwe uri munhu mukuru.
Ipapo Dr. Mapfumo, hatizivi kuti tinganongedza here kuti imbavha, nekuti hatisati tanzwa vachimiswa kumatare.
Komana, tine kutaura kazvinhu zviri kuto 15 billion yakaenda kupiko? Muri kunditaurireiko? Vana vari kutenga dzimotikari dzekuma 300,000 US dollars. Mari yacho vari kuiwana kupi? muka gugula zino Mugabe wants. I think it is in the politics. This is not about the one Vagabu,
Dr. Mafumo, last year you were at the UN protesting. What happened this year?
Vanhu vakatadza kundiraisira mari yekuva vaindichengera tiketi racho rekuenda ndikadai ndiriko ende ndakanga ndiri kushow ndakanga ndaenda kuBook Festival.
Okay.
Hatidi kutaura zvinhu zvisina kumusha kwedu uku hakuna opposition. Tarisai zviri kuitika kuSouth Africa uku. Vana Malema vari kuita sei naZuma, vari kuita nasei naZuma muParliament. Kwedu kuchii chiri kuitika? Vanatsvangirai havana zvavari kutaura. Mari iyoyo dzakashayikwa iyoyo. Vanhu vangadai vakataura vanatsvangirai. Ndakataura naMr. Gutu kuti nai Mr. Gutu mari wokuhodha vamwe vanhu vedzimwe nyika vanoinvestigeta kuti mari yakafamba sei yamuri kutsvaga iyi mari 15 biriyoni. Yezvino izvi 15 biriyoni ndoiri kushandiswa nefamiri yaMugabe. Haisi 15 biriyoni chete. Zvinodiwa kuZimbabwe. KuZimbabwe muri kunetsekana nenyaya yemaelections. Hambofa makahwina maelections aya. Kunodiwa kurivolta kuZimbabwe. Munhu wese ngaachangamuke. Umbavha wanyanyisa muZimbabwe. Umbavha wanyanyisa. Vese vava muri kunzwa vane dzimhosva, vamwe vane dzimhosva dzokukanda vamwe vanhu nemawindo chichi imhosva idzi dai vari kuno muAmerica vari behind bar. Ndiri kunyepa. Seka.
Ya iwa, ichasvika nguva yacho ndofunga. Ramba muri parunhare, Dr. Mapfumo, titambire mumwe vasvika. Vagwekwerere tavanava, gwekwerere vanove nengwe MDC muno muNorth America Province. Tinogamuchirai pachirongwa vagwekwerere.
Tinotenda kwazvai.
Aiwa, istiri wapenyu. Gande, ndofunga ungade kuchingamidzo vagwekwerere.
Yes, Mr. Gwekwerere, welcome to the show.
Thank you, sir. Thank you.
Yes,
I'm honored to be here.
Thank you. You are a MDCT, a North America member, and a week or so before the United Nations General Assembly, you guys were plotting to go en masse to protest. Can you tell us what happened?
We were part of the group that went on marching at the UN on Saturday the 16th, and there are some people that are out there today, still marching and protesting.
Okay. And so you think your protest is getting the results that you are seeking?
Well, it is. The results that we are seeking is for us to be heard as Zimbabweans by the rest of the world at the stage of the UN, where we have the president of our country, which is in such problems, coming to address a national, the other people from other countries about how to run the world when we, as part of the world, are having so much trouble. Yes, our message is getting across. We are being heard. That is what we want.
What is it exactly that you want, Mr. Gwegwe?
At this particular stage, it's in reference to the UN meeting. It is for everybody else to understand our story. What is happening in Zimbabwe? What is the position of Robert Mugabe and how he is running the country at the moment? That is the main issue that we want everybody to hear and be able to understand the story that's going on in Zimbabwe.
Okay.
Thank you so much. Please do stay on the line. Dr. Suanda, you still there?
I'm here. Thank you.
Yes. What's your take on what Dr. Mapfumo just said?
I think that, as is classically the case, Dr. Mapfumo is able to do in a much more forceful way than most of us can sort of express, as he has done through music and through other platforms as well, express in the strongest of terms the realities, and he's put the realities of the experiences of the Zimbabwean people in relationship to how President Mugabe and his cabal have run the country. I think that he puts these things in context, and I think that that's what a lot of us fail to understand and fail to do. He pushes this back to the war of liberation and sort of connects that with what we are going through now and how that has always been the case and seems to have always been the agenda. Because certainly you couldn't say that if President Mugabe at some point and his people had believed in an African country bang in the middle of the sub-Saharan region and needed to have a population that is even slightly happy, that is trying to get by, striving to get better and moving forward and developing. You couldn't think that if they had such thoughts at some point in their lives, then this would have changed so much to the state we're in now, where it's all about them. Look, Dr. Mapfumo points out that President Mugabe's son has bought expensive cars, two of them, just in one go, when the rest of Zimbabwe doesn't even have roads to drive these cars on. Surely these are things that need to be highlighted from time to time. And what does he do? He goes to the United Nations. And somehow we all think that it's an entitlement that he and his family and his friends have. And it doesn't look at all like a government at all when you're looking at President Mugabe's pretend government. They're just a group of friends that are there and seemingly looting the country. Otherwise, there is no reasonable explanation as to how we got so poor, as to why we became the basket case that we have that we are, other than to say that somebody's siphoning funds, somebody's seriously mismanaging things, and there is no explanation for the income inequality that's in the country, where you have a very small number of people that live more than pleasant lives, better than the life you have in the first world, and also have a large population that's surviving on selling things on the street, that's surviving on nothing, less than a dollar a month. I think that it is certainly important to hear important social figures and political figures like Dr. Mapfumo express these things in the strongest possible terms. And I think all the niceties in our language, of course, need to go out the window when there is no nicety everywhere else in our lives in Zimbabwe.
Thank you so much, Dr. Spanda. Please do stay on the line. Krista, wana mutereri wedu kutanga, vamakoni, varuku South Africa. Makadi vamakoni. Aiwa, turu wapenye, murikupi ku South Africa.
Ndum Pretoria.
Murukuronga, erikuenda kununyore saku vota.
Ya, uongo druguenda, uongo kuno vota druguende.
Aiwa, pakanaka, tipeo kufungwa zenye, pamsoro penye, eriku kurukuru wai.
Eshi, ya nyeru kurukuru wai, eka oma zai, oma. Ndunia kuchia wati zoti mzwabwe, tia tiri loe, rizu anais mzwabwe. Kia zini ya kichotu warungu, wakambo zinga ndo, wakakuto tata wali na wakuto, wakambo te achatu mzwabwe. Achire kita wana watu wakanga achiti zingira warungi wao.
Asika wama kone ningo funza o mfunzo ndisina angu diwirandaka rerekera imi murukuti amusi kunzi kwa sewa na wa Zimbabwe asi kune ringo diwiri rukuta urao jino pikisa anemi evari wana wa Zimbabwe wano gunanga wa shite erera pane chaka ipere rukuti kwa ita wana wa Zimbabwe waita mapoka mawiri hapa
apa tunza like mazuranda kaita pa kubaba nda kata ngawza ninyo ye December movement yae hiru tunza miru wana warungu if I'm not mistaken as now shout out warungu wapinde as long as mnigamini makanaka mzimbabwe zichemo zedi zuzo wanacho Zimbabwe wana watema we Zimbabwe okay fine yati wana Zimbabwe hizi ni warungu wana Zimbabwe but watema we Zimbabwe wajo ya suffering
mchikaura pa December 12 movement watema we munoma America ndo wari mchi kwata ichocho asina anchi bunzira angu kuti pavana we Zimbabwe imi mune mchichema mchiti zinu zaka oma wamugabe ngaba hende kune rimu uboka renge nchitai wamugabe kandai zinu zaka oma kawara mbe waripo ndo pana anchi taura kuti maita mapoka mami
izo zoka tagara chino zizotu zinu uso eva nika izi zinu zaka naka Zimbabwe ya is benefiting kwa kuna kuna ya wamugabe pane zinu zuku protectors zuku varizigwa zaharugu business, whatever, Whereas one moon with Zimbabwe, it was near Zagarapa being,
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma makoni nekupinda pachirongwa chedu. Tinotenda zvikuru.
Alright, maita basa.
Okay, Chris.
Yes, yeah. Donga, I don't know if we still have Madam Mombe.
I think Madam Mombe is left and we were supposed to get Chirise. I'm not sure whether she has yet joined us. But we still have Dr. Mafumo and Dr. Siwanda.
Dr. Mafumo, are you there? Okay, so we have heard from some of the contributions there, and they seem to agree with most of what you are saying. But what do you think is the way forward for Zimbabwe at this juncture?
The way forward for Zimbabwe is to stand up and say enough is enough. They have to fight back. They have to fight back.
How, Dr. Mafumo?
As a people, you have to go out there and demonstrate. As a people, as a nation, you have to go out there and demonstrate. Don't be afraid of soldiers. Those soldiers are just they're our people. They're also suffering. You understand?
Yes.
Like, I mean, the rest of us, they are suffering. And they also, they don't want that, what they don't want what is going on today. They might pretend, but they don't want what is going on today. You understand?
But we need
really change in Zimbabwe. When we talk of democracy, and when we talk of the freedom of people, freedom of speech, freedom of movement, this is very different. Some people don't know. They don't know what is the color of freedom. And they don't know what the word freedom means. You understand? They think ZANU-PF yakaenda kuhondo. Yes, yakaenda kuhondo. Hainofanirwa kuita zvainoda. Nyika ndeyevanhu. The country belongs to the people.
But Dr. Mafumo, some people may say, oh, Mafumo is urging us to take to the streets, yet he is safe in America there. What would you
say? I'm not safe in America. I'm not safe. My music is banned on the radio. What's the reason? Because I'm a fighter. because I'm a fighter. I'm fighting every day. I'm even going, without food here in America. This is not heaven. America is not heaven. They've got their own problems. We pay bills when you are in America. You don't know what you're going to do tomorrow. If you don't work in America, you are doomed. You understand? But if I'm back at home, my home, I won't be struggling. You understand?
Uh-huh.
It's very different. I'm suffering here. My family is suffering. Though they are doing well, they are still young. My daughter, she's now an accountant. She got married to a Nigerian. My other daughter, she's at the college. Those are the things that I would like my family, to enjoy. But you cannot do that in Zimbabwe. Zimbabweans are suffering.
Uh-huh.
And for somebody to say, yeah, I'm enjoying in America. I'm not enjoying. I'm suffering. I'm crying every day.
Uh-huh.
I'm crying every day.
And if you go back home, what happens?
I will be arrested.
Uh-huh.
I'm like number one enemy of the state.
Okay.
Because of the way I talk.
Uh-huh.
Yes.
Okay.
Some people thought I was... Listen, I would have been a millionaire if I had supported ZANU-PF until today. You understand?
Uh-huh.
But I didn't do that. I stood up with the people, the poor people, that put me where I am today. And that's where I belong.
Uh-huh.
And for someone to tell me that I'm a fighter. I'm a fighter.
Mm-hmm.
Yeah, I'm a fighter. My music, you listen to every music that I record. I'm trying to help my people.
Mm-hmm.
Yeah.
So now when you say people must protest, are you talking of peaceful protest? What kind of protest are you talking about?
The rest of us must get out of there. We must get out of our houses, walk in the street, even walk. March to the state house. Make that country ungovernable. Mm-hmm. I'm sorry of what this Ivan had done something, but he ran away. You understand?
Mm-hmm.
If he had stood. With what he had done, people were going, to carry on fighting.
Mm-hmm.
But because what he started, the next day he's no longer there, he's in America. What does that help the people of Zimbabwe?
Mm-hmm.
They need a leader, somebody who will say, enough is enough, hey people, let's get out there and fight.
So, yeah. But we have leaders, Dr. Mafumo, like Mr. Tsvangirai and others.
Mr. Tsvangirai, I applaud him. He started this, all this. But the only thing, the mistake that he made, he joined this government when he had won the election. You understand?
Mm.
He should have stood firm and say, I am the president now. I've won the election. And he should have told the rest of the world, the Western world, America, Germany, everyone, that I've won this election. And he doesn't want to go.
Okay. Hmm. Thank you so much, Dr. Mafumo. Please do stand by, Jonga.
Tine mtereri, tina Mukoma Paul, from South Africa. Makadi Mukoma Paul. Halo, Mukoma Paul. Rufunga nare yao inenge ya dona. Mukoma Paul, mchiripo yiriparu nare. Chris pane pasina arukutinzwa. Asitulukunzwa utipane kubatuka kwe nare. Ndofunga batu kangana utumambu. Fonera Studio 7. Mukoma Paul. Chukungo nzwaru nja. Atisukuwa nzwa hivo.
Now we'll get back to
okay, Ticha Dzoka Munamkoma Paul, Christy, Chimboyenda kuna Dr. Swanda.
Yes, Numzana Swanda, uyakuzwa lapho kukhulunywa lapha udaba lwe United Nations lukhanya soluvuse okuningi-ningi lapha. Wena ungathini ngalokhu okwenzakalayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lwe United Nations? Le mali okuthiwa ziyasetshenziswa, sizwa kuthiwa khona baphiwa bona ama $1,500 ngelanga ama allowances, kodwa ke ungaya ebanki uyaphiwa ama $50 bond notes.
Bona ukuthi egcekeni ebantwini bezimbabwe ukuthi uhamba kwaPresident Mugabe labantu bakhe asebenza ndawonye labo ku-United Nations e-New York aseyikholokuyana ukuthi uhambe ukuya emsebenzini njalo uhambe lizwe lezimbabwe, sokumgcekeni ukuthi bokuthi baliyithathayo nje nale muli yakhe ukuthi bake bathwala izimadlana esuka kuhulumende weZimbabwe ezivalele ebantwini ebantwaneni belizwe leZimbabwe basebenzise ngendlela abathanda ngayo. Akusela lo muntu oyedwa okukholwayo ukuthi uPresident Mugabe emicabangweni yakhe lezenzeni zakhe kukhona sekwenza ekhangelela ukuthi mhlawumbe angaphucula izwe leZimbabwe uma ngenza ukuthi abantu beZimbabwe bathole inhlala kahle. Ngakho lokuhluza kuthina, ngithemba ukuthi ngithethe khona umuntu osakuqhakathekisa umbomele ukuthi hayi namhla ngifuna ukuzwa sibili ukuthi uPresident Mugabe ufike ngale wathini, ngoba abantu ngabasamboni njengomuntu oqhakathekisa inhlalakahle yabantu beZimbabwe. Ngibona labantu abakuzalo sibili sekungathi hayi lokhu akuselani lempilo yethu lapha, sekuthi uPresident akathole la ithuba lokufika kuzwekazi le-America.
Hayi, sibongile, ungabamba ecimbijana sikhulume lomunye umlaleli la.
Okay.
Mukoma po makadi.
Tinofara hedu makadi zenyu.
Munokwaniso here kuti ruzha rwuri pamwiri runge ruchi hatirunzwa nge rwadzikira because papaine ruzha rwokuti kana vamwe angu achitaura runge rwuchingotovakunda, asi tipei pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti hongu vaenda kuAmerica vamugabe, asi kwati aenda kuAmerica uku hakuna chiri kunoitwa, kuenda kunorara kuenda kunofara nemhuri yavo. Murikunzwa?
Tiri kunzwai.
Asi tatenga takatarisira isusu tiri kuno South Africa ndechekuti tasimudzira kuti vanhu vachafanira kunyoresa ikoko kubva pakavhurwa mutanga kuti vanyorese kusvika kana kuma 20 December kusvika kuma 20 December apo patenge takukwatisa chivhara mabasa edu tozouya tonyoresa pasina vanhu vakawanda, asi tiri kuzoona kuti hazvisi kukwanisika kuitika. Zvani yatanga mabasa ayo ekubira vakanga vati vanhu vanogona kuita 4 minutes asi vatadza kuita izvozvo. Iwo chaiva kutoenda kuti vakanoita kuma 20 minutes 24 minutes anakaya mwoyo akaita 25 minutes vakazvitaura izvozvo. Saka nyika yedu haichakwanisika kunge ichiwanika nekuvhota mutsotso wawanda. Chokwadi chiripo ndechekuti vana veZimbabwe nguva ino yakwana. Iwo vakati vachitaurira nevarungu vakatadza kunzwisisa vakatanga kuti bata zvombo, ndofunga ndokuti taa kunanga zvino nyika yedu ichange ichabvira moto. Naerekenza kuuya akafamba sekufamba zvakaita izvi vachitibira, ndofunga hapana chaitika, nyika ichabvira moto. Zvombo zvichabva mumakamba mavo imomo, matsonya nemapurisa ese inguva havasi kufara zvichatanga kuipa.
Asi mungakurudzira hondo here mukamapo?
Avanhu vaisakutaura kuti hanzvaizvo madhemonstrations vasangira vakaita madhemonstrations vakaenda kustate house vasi pasina zvombo vakanorohwa. Tichitaura kunge tichitaure nazvo hapana kutiri hondo apa. Hana dzamara vakanyakadika, hama dzavo hatisi dzikufarira zvaizvozvo, handiri hondo iyoyo. Saka zviripo chokwadi chaicho apa kuti hakunanga kuhondo. Nyika ichabvira, hatisi tambonyeperana nekuti vanhu vaneseka apa. Tiri kungodirwa zvinhu zvese zviri kuenda kwakati zvechokwadi. Vati mapfumo vataura zvakanaka kuti vari igamba riri kurwa riri kuvataurira nemuromo pasina ropa, asi ivo vakangoda kutarisa ropa chete ndoravanoda vanhu vezangu. Tiri kutaurirai kuti chenjerai kwatiri kuenda, vanhu vese ngavagadzirire, nyika ichabvira iyoyo nekuti zvanofiwe umbavha hwanyanya. tatamone vakutora mana border gezi kunyorisa vanhu kuti chaita kuti vasatore vanhu vakava chikita makore ese kunyorisa vanhu avo vanhu vamaticha vakadzidzira nhasi uno zvinhu zvekutadza kuitika izvozvo handione kuti tichimisa pakanaka idake inesenzi kwavari ikokoko ngavanzwisise zvichemo zvevana vezimbabwe vaone kuti vangazvipindire vadzimire moto usati waenda mberi kwete kuzotanga kuzomhanyira papa mberi vanhu vapera kufa zanu PF inofarira kudeura ropa yakambodeura ropa munoziziva kumadependeni takafungidzira kuti vachanzwisisa asi kungotaura chete nomuromo zvekuramba kuitika
aiwa maita basa mukomapo asi hatikurudzire nyaya yehondo ndosaka paine mikana yekuti panga paichitaridzirwa murunyararo nekuitawo hurukuro nezvimwe zvakadaro hondo ine ropa vamukanya vakatomboimbawo nezvazvo kuti hondo haidikwe inokanganisa magariro asi hatikurudzire izvozvo zvedu ipfungwa dzenyu dzamapawo Chris
hazvikurudzirwe asi kana uchitaura nemunhu anenge achinzwisisawo kana asi kana munhu achiti kana ukataura naye iwe utanga kukutema nedemo uchaita sei uchadzorera uka nedemo kana une pfumo uchadzorera nepfumo nezvichaitika
maita basa thank you so much mukomapo
Dr. Mafumo
hello
yes Dr. Mafumo yesterday we saw clips of the President Mugabe closing his eyes, and like his spokesman has said, he won't be sleeping, he'll just be you know, protecting his eyes from the light. What do you make of that kind of you know, situation where you have a president who's closing his eyes and you know, those excuses?
That's not it's not his wish, that's his wife's wish, you understand? He married the wrong woman. He married a gold digger. You understand?
Why do you say so?
That is what happens when you marry a very young woman. She's just underage. You know, there's the gap, the age, you know, the gap, you know, between the wife and the husband. What is supposed to be? What is sekuru awa?
So are you saying if they were almost the same age, we could be having a different president or what?
No, it's not like that. He just married a wrong woman. There are some certain young women who think the right way, and they have the right mentality. They can tell you you know, how to do things the right way, but this one is not the right person. The right woman for him.
But Dr. Mafumo, we have heard recently the wife, the young wife, telling the husband to name a successor. Is that not what you'd expect from, you know, a loving wife?
Because she wants to be the president. You understand? This is what, this is her plan.
Mm-hmm.
Yeah. You know? Let me tell you something. Understand?
Okay, Dr. Mafumo, please hold on. We have a caller, Silomoyo, also South Africa. Siyakwamukela kuhlelo moyo.
Hebo, hei nyabonga kakhulu injani khona ngapho?
Hayi siyaphila moyo, ungaphi kweSouth Africa?
Angizwa.
Ungaphi kweSouth Africa?
Okay, hayi ngiseThembisa.
Oh, eThembisa. Useke wayabhalisa yini ukuvota ekhaya?
Hey, asizayi. Hey, inkinga esikhona ngokuvota, hey, abanye thina sesingathi sikhalele lento yokuvota lena ngoba ayisizi lutho, abantu bazi bazenzela umathanda. I think ngihambisana nayo ubaba uMafumo mina ekupheni abantu lento yokuvota vela angeke izisize.
Mm.
Ake into ekhona nje ukuthi abantu batshengisele ukuthi abasafuni njalo asebefuna bayenze lokho abakufunayo, hayi ukuthi behlaliswe phansi. Madoke sivotiswa sisenzwani kuthi ukuthi siyavuselana nawo khona lo mbuso khona ukuthi awuqhubeke kubusa ngoba besibalalela, akuseyisi isikhathi sokuthi sibalalele manje ukuthi yenzani so ukuze sokufana nokuthi umuntu uyakutshela ukuthi ma ufuna ngiphume yenza so. Ma usuvele usufuna ukumkhupha umuntu ukusukumuna ngenyawo usumtshele ukuthi hayi ndoda mina ngisahambisani nayo le nto le. Ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe sebehlale kakhulu besevalweni bahlukanisiwe, abanye balahlekile baphetheya kwamazwe. Manje eSouth Africa ungahamba uye emapazini khonale uyahlangana lomuntu waseZimbabwe okungangokuthi abazabulwa khona ngale ekhaya kunamuntu ozabulwa. Labana abantu abasekhaya nje sebengabantu ababa njengomqhando abazibulawayo indlala, umuntu angekalwe elambile.
Hayi kuyezwakala. Kukhona yini kade ufuna ukukhuluma nge-United Nations?
Hey, i-United Nations mina ngibona ngathi yiyo lokhu isinike umdala lo amandla ukuthi aqhubeke abusa njalo, futhi akusikuthi bona abakubona kwenzakalani ngoba mayelala ephakathi konye nabo bephezu kwe-agenda eqakathekileyo. Umuntu emele ilizwe engangeZimbabwe ezolala kusho ukuthi umhlangano kaphela kungela lutho oluqondane leZimbabwe mhlawumbe oluzaphume oluzothuthukiswa kwelethi side.
Hayi kuyezwakala. Isibongile ngembono yakho mnumzana Moyo.
Oh, hayi ngiyabonga kakhulu.
Okay, jonga.
Dr. Mtweleko, time is running out. Your last word.
I think that of all this, the things that you've talked about and what you've looking at the things that we talked about again around the same time last year, what becomes very important is to realize that even at the highest level in government, in international government, it is now almost becoming impossible to treat Mugabe's pariah state as a state that can help its people and to find solutions for the Zimbabwean people in terms of dealing with the Mugabe problem. And I think that we probably need to begin to think a lot more seriously about how the Zimbabwean people can rid themselves of the crisis they find themselves in now. If you look at the ideas that we've had here today, one thing that's not clear is whether or not everybody can reach at a point where we agree on one strategy and move forward. And I think that we need to begin to publicize or provide a platform for people to make these discussions even further and more regularly, such that we eventually do get at a solution. Otherwise, Zimbabwe is going to be in the same place for another two centuries.
Okay, thank you so much, Dr. Nkululeko Sibanda. Like Jonga pointed out, we are running out of time, so we are going to give Dr. Mafumo the last minute to wrap up his ideas and tell us more about what he thinks about the United Nations and President Mugabe and Zimbabwe at large.
No, the United Nations is just toothless. It's not helping Zimbabweans because they are just doing nothing. They are not even sending, monitors to monitor those, elections that are which are going to be held next year, in the year 2018. So what are they doing for us? The other guy said there's going to be a war. You understand? There's going to be civil war in Zimbabwe.
Let's hope not, Dr. Mafumo.
That's where we are headed right now.
Yes,
where we are headed. If we are not careful, we are going to shed more blood than we did during the Smith regime.
Let's hope not, Dr. Yeah, Mafumo. Thank you so much. For joining us. Unfortunately, we have run out of time. There was Dr. Thomas Mafumo. We also heard from Dr. Nkululeko Sibanda, and briefly we had Savannah Madamumbe and Mr. Gwekwere of the MDC T North. The name is Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.